Black History Month inyaya yatagara tichicherechedza kubva makore anobva kunana 2016-17-18 ndandichiridza mwedzi waFebruary wega wega kumauniversity nekumaarts council tichipemberera Black History Month. Asi gore rino nenyaya yeCovid hazvisi kuita kuti vanhu vaungane, saka pane zvakarongwa zvavanotiwo mavirtual events zvichaitwa tichishandisa dande mutande paindaneti. Kune inonzi Ronald Reagan Winter National Events, ichaitwa ininiwo ndiri mumwe wevaridzi vakasarudzwa kuti ndizoridza, asi ndinotoridza ndiri kumba kwangu. Zvichizobudiswa pamhepo vanhu vachikwanisa kuona nevamwewo varidzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka zvinhu zvichaitwa hazvo vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe, asi padande mutande vanhu vanenge vachiona mhemberero dzichiitika munyika yeAmerica.
Chii chakakosha pakucherechedzwa kweBlack History Month zvekuti mungasvika pakucherechedza zuva iri muri kudzimba?
Chakakosha pakucherechedzwa kweBlack History Month ndechekuti vanhu vanenge vachipemberera kungova dzinza revanhu vatema vakabva kuAfrica nevakugara muno muAmerica, kupemberera dzinza iroro nekupemberera unyanzvi hwavo uyezve kupemberera nezvavari kutoita izvozvi vari muno muAmerica. Saka zvakakosha zvikuru kudzidzisawo vamwe vanhu vemamwe marudzi kuti vazive kuti vanhu vechitema vari kuita mabasa makuru, vari kuita zvinhu zvinoita kuti America isimuke. Saka ndozvine zvichipembererwa pamwedzi weBlack History Month.
Iyo Black History Month yakatanga kucherechedzwa riini vaMasia?
Black History Month yakatanga kucherechedzwa nevadzidzi vepayunivhesiti yeKent State University mugore ra1970. Ndo pavakaungana vakati ade taitawo kuti isu tizikanwewo sevanhu vatema. Saka ndo pakatanga kupembererwa the first event chaiyo yeBlack History Month. Kunyange mutungamiri weAmerica vainzi vaGerald Ford vakazvopindiranawo nazvo kusvika zvatozonzi aiwa iyi ngaive zororo rinozikanwa mwedzi wega wega waFebruary kuve nekupemberera Black History Month.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupindawo here mukucherechedzwa kwemwedzi iwoyu unocherechedza nhoroondo yevatema weBlack History Month?
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuzama zvikuru kucherechedza Black History Month. Kune vane chikwata chinonzi cheziva kwavakabva. Ndiri mugrupu ravo ndiri kuona vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana nevana vechidiki, vachizama kuvadzidzisa kuti ndiani akagadzira chakati, ndiani munhu mutema akaitawo zvimwe zvinoshamisira muno muAmerica. Saka ndiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuidza kudzidzisa vana vechidiki uye nekudzidzisana kunyange vanhu vakuru vamwe vanga vasinawo ruzivo nazvo. Saka zvinhu zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe.